Waro re hurumende re Government Gazette iro rinoratidza mazita evanhu vachakwikwidza musarudzo dzegore rino rinoratidza kuti nhengo dzeNPF kubva kuchikwata chebato iri chinotungamirwa naMai Sandimoyo dzakaita savaShadrick Mashayamombe navaJP Jabun dziri kumirira MDC Alliance kunyange hazvo bato iri risati ravi muMDC Alliance. Mutauri weMDC Alliance Professor Walsh Mncube vaudza Studio 7 kuti vanhu vakaita savaMashayamombe vaJabun nevamwe vana vainge varonga neimwe nhengo yeMDC Alliance MDCT yava Nelson Chamisa kuti vaizomirira bato iri muAlliance. Mutauri weMDC yavancube vakurawo nechiwai vati izvi hazvirevi kuti NPF yave nhengo yeMDC Alliance.
NPF haina kupinda maalliance, asi nyaya iripo ndeyekuti pangangova nevanhu vanga varipo vari muNPF vanga vachitaura kuti vanga vachitaura nesu sealliance, asi takazoona vava kumira vachishandisa sta realliance, asi hatingati papa nechibvumirano.
Vanotungamira mabasa ekuronga misangano muMDC Alliance zvakare varisa chigaro veMDCT yavachamisa vaMorgan Komichi vaudza Studio 7 kuti vanhu ava vakaita savaMashayamombe vave kumirira Alliance uye havasi kumirira NPF. Vatiwo NPF ibato rakazvimirira rakatonyoresawo nhengo dzaro kuti dzirimirire musarudzo.
Havasi maMDC vanhu vatori muMDC Alliance vaimbova NPF, of course.
Dzimwe nhengo dzeMDC Alliance hazisi kufara nenyaya yekuti MDC yakatora zvimwe zvigaro zvainge zvabvumiranwa kuti zvichapiwa mapato aya ikazvipa kunhengo dzeNPF dzakabva kubato reZANU-PF semuenzaniso Harare South iconstituency yainge yapiwa Transform Zimbabwe, asi veTransform Zimbabwe vakazokatyamara kuona vaMashayamombe vasainirwa kuti vakwikwidze kunzvimbo iyi. Kuita kwakadai ndiko kwakaita kuti mumaconstituency mazhinji mumire nhengo mbiri mbiri kana kudarika dzichiti dzinomirira MDC Alliance. Zvichakadai gwaro reGovernment Gazette rinoratidza kuti pane nhengo dze MDC Alliance dzisiri kukwikwidza mumawadhi anodarika makumana uye mazhinji ari mumatunhu emashonaland central nemidlands. Mawadhi awa akatotorwa nenhengo dzeZANU-PF. Vakomichi vanoti hapana chinoshamisa vachiti musarudzo dzapfuura vakatotadza kumisa vanhu mumawadhi akawanda kudarika gore rino.
Taifanonge takafilda kwese butwo zvinoitikaundo zvakawanikwawo but hatinambobvira taita history in that performance takatanga pati yedu. Isusu as MDC Alliance tutitori in the clouds kufara kuti takaita the best performance yatakaita. Tichameka short in those areas, tichameka short, tichawana nzira dzekuti tibeke short akurigu election ikoko nekuti tinge tichaita something zviri on the plan.
Vancube vaudza Studio 7 kuti sarudzo dzakanyanya kukosha ndedzemutungamiri wenyika idzo dzinoita kuti vakwanise kutungamira hurumende nekutonga nyika sekuronga kwavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.